manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021 makateerera ku Studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra 2021 tichikushuvirai kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri weStudio 7. Ini ndini Raichoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva.
Tirikuona kuti kunyanya patapinda muholidhe umo manhamba evanhu varikubatwa necoronavhairasi anyanyisisa kukwira uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo vachiedza kuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira vanhu vazhinji vakanga vavarayiwa.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika. Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane. VaLovu vati gore rino vanotenda Mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino.
Tinoda kutenda Mwari nekutisika kwavatiita gore dzva. Gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatiomera guru nekuda kwechirwere checovid-19. Chakatora hama dzakawanda kwazvo. Saka tinongotendawo Mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021. Mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambe-fambe, tisaungane, titevedzere maCovid regulations. Saka ndo zvatangotevedzerawo.
VaLovu vatiwo pamusoro peCovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Michel Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regoredzva asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19.
Nekuda kwecovid-19 tatoona kuti tichirechedze zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kuti hauzoti uya anachoere kana kuti haana, saka kutongovesefu tozvitira pamba.
Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose amai Francisca Sekanamo vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba. Amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino.
Totoo panhasi vanhuvana kuwanda sezvirinani kwaita wiki rese kata kunyeza kuenda nekupa kuzineza kuyeza satana.
Vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya. Asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha weMbare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere checovid-19. Mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari kurova mabhini kana kuputisa mafaya firecrackers pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekutyora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 10 nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 13,867, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri, kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland East, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru 11 nemazana maviri ane makumi mashanu, kana kuti 11,250, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru 2 nemazana maviri ane makumi mashanu nevana, kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yeCOVID-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zororo rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru, sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tikuona kuti kunyanya patapinda muholidhe umu manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus anyanyisisa kukwira, uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutyora mitemo, vachiedza kuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa, vamwe tanga tichionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekuhamba vakapfeka mamasiki. Vanhu vaakutovarayirwa sekuti coronavirus yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavirus ichiriko, ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano, vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi, Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kunana South Africa, kunana UK zvakadaro, vatikanga tichiona vazhinji vachibatwa necoronavirus vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere chatekeshera chizere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira. Kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchief zvimwe chete zvakangodaro, zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa, kuri kunzi kwane humwe hutachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hweCOVID-19. Nekufamba-famba kuri kuita vanhu, zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwai?
Wongo wajonga strain itwa ili kutahuruwa ya COVID-19. Taka wongo wajika wana kuti strain inotia kukira na shiri nyori cha izu. Mudarika yanga ya gara ilipo. Kulewa kuti kana pangapashi bata wanu watatu pa strain ye kari izu zi. Pane baku bata wachanu kana kudarika. Saka iti chuta mukira nukukasira. Saka soka kosa kuti kana munu anga achizama kusi. Izo chakufana kutonya cha hizo kutezira mtemo.
Kwene wamwe warukuti dai urumende ya tora shakare matano yekudzosa lockdown. Imi munotiyo?
Mashoko yekuti dai urumende ya tora matano yekudzosa ingo lockdown. Wachonga tinongo chaura zotaisi kutaura kuti. Ima tano iwayu ne ime nguwa anoboda kunge ariwo eka. Ano chakuti chivalisa na pesi chapukine kuti uyeje kuchengetila utanu wawana. Asi chengetu kuzira urumende zwakare kuti iwone za ingaite kwa wazhinji vanotambudzika vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani kuti vorarama sei munguva idzodzo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakati kanzuru yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga achiita basa senzira rekufugunura uhori hunonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuru iyi kwenguva yakareba. Izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari mulocal government board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani nehuori zvachose. Pose patinosangana neuori, tinoushandira kusvika wapera. VaMunangagwa, kana vachiti vanotsvaka uori, musito wefarare, haiwa ngavaende vanohutsvaka. Asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito wefarare imomo. Kune madirectors, kune mataun clerk, ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board, inogadzwa nehurumende. And local government board iyoyo ndiyo ino appointa ma town clerk na ma directors. Saka ngavaende asingatange tabvumirana kuti vazive kuti ma town clerk vanhu vezano, ma directors vanhu vavo. Saka tichanohubata kana taubata saizvozvo kana vakanyatsohutarisa vakahubata vanofanira kukwanisa kuzobuda pachina kuti tahuwana uori huya huri muno medu muzano. Ndo zvandingangotaura panyaya yeuori iwowo.
Asika nyaya yekunzi mumakanzuro mune huori vaZvidzai haisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF, asiwo kana vagari vari kupomerawo kanzuro huori. Imiwo zvii zvamuri kuita sebato?
Isu sebato tinozikamwa tichidila nehuori ruthlessly kandahuwana. Ava vanozikamwa nekutora nguru yeoisa lipstick vofunga kuti musikana akanaka. Vachaenda kunotsvaga vagobuda namareports asi hapana chinokwanisa kushandwa. Pachiri, kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya zvinopinda mugango rezano PF ndivo vanhu vari kubaland. Tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare.
Saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi?
Isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo. Zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove pfonyongo dzaimvura. So vari kuda kuba zvinokisa nokugadza makomishen. Ndozvaruda kuita. Nguva dzose ukaona vachigadza komishen haisi nyaya yekutsvaga kugadzurudza matongegwe edunhu vanenge vachitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa. Ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo. Isu makanzuras edu ose akapera kudzingwa. Saka hakuchina inonzi oversight musiti ofarare.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vachitaura vari parunhare vari kuGweru na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wa America va Donald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa 6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa 3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutarisirwa kuitwa musi wa 6 ndira apo matare eHouse of Representatives neSenate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Ichokwadi tiri kuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina, but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete inapiwa yava hapana chainobatsira. Saka ndirikuona munhu akungotanda nyadzi hapana, sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika, handingabhudyiwa naBiden, ini zvinhu zvinoitika. But kana uchinge wazodyiwa manje unenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think is just a lonely person ari kutsvaka waita sei.
Asika America inyika yemutemo, pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, it is right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uko achiita anhu handina kudyiwa handina kudyiwa kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemwoyo akutozviziva kuti ndakadyiwa. But chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end, apushwawo futi to the end, saka ari kushaya kuti woita sei. But then now regedzai tione kuti zvinopera sei, but ndiona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vavaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vavaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here izvi musi wa 6 ndira?
Makatarisa masapoters ake ndingangoti kuti masapoters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga, and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya ekuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa. But I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapoti izvozvo, inosapota zvinenge zviripo. They are not partisan sezvekumusha kwedu. Saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica na Blessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji wabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. vabia vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro maneru. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic Muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakare mara vanoti vakare mara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume nakuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu, even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhedhi zvinogona kunetsa koze vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau, avo vakare marawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi. Umwe akati akatsvigirei chirema, umwe akati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi, umwe akati hanzwe tsitsi here, kanga ukazoonekwa wazvitakura. Umwe anoti munhu akaitisa munhu uyu pamuviri hanzwe tsitsi here, because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanoonekwa vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pakaitirwa awareness campaign, vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira, uye kuti vasatye, vasimbe, vaburise nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvina fundo Paul Mavima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana-siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko pana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga kandimire totiri sei new year gore dzamakaripinda here murapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidzo vekwa Mugangi, ndinovaforosa nemufaro mukuru. Ndomhoresa vana baba Abheu Mugangi kana kwahove futi. Tinovamhoresa vana baba Abheu, vana mai Abheu, vana munashe Mugangi, vana baba Isaac Mugangi. Ndovamhoresa vese nekwamateveke nekwamuvandiri vana baba Mo. Ini ndinoitwa Chiedza Mugangi, ndini mwana wavo. Ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi. Ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma kandemiri nevamwe vose. Ndinoda kutenda basa rose ramakatibatira muholiday ino, tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021. Tinoti Mwari vave nesu munyasha. Ndinoitwa Goodwill chinogurei ndinoda kurokotedzawo hama dzangu dziri kwamutoko kwacharehwa kwachindenga dzose dzekwachinogurei nedziri kwamurehwa kuzumba maramba pfungwe kunonzi kwachipfunde muzumba vana chinogurei vana Joel vana Admaya nevamwe vose vari mamutoko imomo vana Raidon chinogurei nasimba ichinogurei vana denga chinogurei nana mai Josi nana mai Blessing vana mnesu chinogurei namadzikomangu vana mukoma Hadimoni vana mukoma Nyuteni ndoda kuti nditende kuti Mwari vatichengeta raramai muna Mwari tirambe takashinga tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera ndini wenyu Goodwill chinogurei ndiri muno muJoburg South Africa
akadi mhuri yeZimbabwe makadi ndinokwazisa vashamarari vose ndechiti aiwa makadi iko ini ndinosimba chaizvo ndiri kuno kuPretoria ndini pianos panunure ndoda kukwazisa mhuri yekwamanunure yose ndichiti hepi new year vanhu vamwari tinotenda mwari watipinza mugore idzva tinokwadzisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mailavhu nanambuya alavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondiziva ndichiti hepi new year
Pastudio 7 apa ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndechiti makasimba here ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paBoera apo ndangoti zvangu ndingofarise hama neshamwari vanondiziya ndechiti makadiko tiripo zvedu paCape Town hatinaukwanise kuende kumusha but kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva hama neshamwari komadhanono kahwandapo dai zvaibvira maimbondiridzira ukasonka macheso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamacheso
muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika Yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda vanoti vacheretedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 hworamba huchikwira tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 ndinoti murare zvakanaka vatsigiri vestudio 7 pasi rose kwese kwamuri
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka komkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo kasekho.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Kuwaza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi i-coronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 bele gcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula athoba minwe mbili 83.6 million, abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebe kuzigidi eziphose zifike amachumi amabili 19.3 million, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia, ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi le mngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa. Liborder eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kule sifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu i-traffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama-Easter la ngezikhathi ezifana lalezi i-festive season yabo December uyathola ukuthi ama-truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombolojhi phakathi emesina esize Beitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwelaseZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubolutumba ungakhangela usukela utumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okutsho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudinge ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lenana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa loma bengahlanganiswa ngalabantu abayineliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu nzima juthi ukuthi isystem ifuna ukuupgrade wa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla le economic freedom fighters sixoxelayo ekobulawayo ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye crisis in Zimbabwe coalition le Gwanda Residents Association umnumzana bekezela madomo ofuzwayo kasekho umnumzana Fuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center. Umnumzana Fuzwayo wayevame ukuxoxa le-Studio 7 kwinhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe, ezomnotho, lezamalungelo oluntu. Asizweni ekhuluma ku-Studio 7 kwinyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu. Kundaba yabo Johanna Momombela abanye bakhe okuqala isuka ku commission eyafakwa nguhulumende and i commission eyafakwa ngoba ithembakele ukuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile so i report lay iza sivula mihle ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolice adonse siyalikhuluma kwawo abo Johanna baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabuye iphakathi laphakathi iyeza siphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezijengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bachaka kakhulu ijengisa ukuthi yinto engabe liqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo
lo umnumzana bekezela madoma afuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19 izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Africa agoqela eZimbabwe abantu balembono ehlukileyo ngeCovid-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Africa omunye walezingcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi, kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki, kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besixwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona. Ingaba khona liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani. Okwakathesi hayi liqinise kakhulu lilandela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo yikuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani, njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani. Ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo, abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu, abanye bathi i-right iyelapha. Ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende le-Ministry of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
USibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yama-vaccine ngokuchiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane, okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane le-World Health Organization lamankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele, emakhaya kuyo wonke umuntu, umntwana, umuntu omdala, abagulayo labo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabaseselokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa bathi baqale befake bona amakhiwa khona ngale nxa ibulala iqale ibulale bona ngendlela sisesurvivor thina, kodwa hayi ngiyayifuna sibili nxa ukuthi yasenza kodwa bathi baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine yibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China, it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyibhizinisi leyi ngoba amakhampani sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha oka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele, e-Red Cross Society kwele Botswana, ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kobeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana, ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi wesizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokdown.
Ubungumnyaka onzima kakhulu uningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona bayebehlele ezindlini. Akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi uqhamuka iCOVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So kungene iCorona izinto zonke zajika kwayalelale ibusiness engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngichone like iphansi kangawo kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amakade sithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year
kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi how can I make money in the new normal. So sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshwe ngaphandle.
Abaningi bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngobani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakala njalo uhlobo olutsha lo COVID-19 olubika lumetheka ngesiqubu esikhulu kwedlulalo oluvelise lukhona osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe asebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imngcele ingaphanga ivalo ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Iziphathamandla zesabelo seNashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Ngesizwe ukuthi abanye abalaleli Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya yalibingelela kusilva nje bantu ba-Studio 7 isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli wonke lonke indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakho kuza kulo bunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonsa yona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo kangela ukuphila kahle ngoba lokho kusasenza umthetho nalesiwa la u-2020 nalowo ekomkhuhlane lawo lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma yomgcini idlala oyiluphana emzona
ngibona sanibonana abantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sela leli mnangagwa lithi lithatha ileaf uthatha ileaf ubesenza msebenzi bani uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthatha ileaf ubesenzani ngoba akula ngisho leyo yedwa into ayisize ngayo abantu kanti uyenza msebenzi bani uholelani nampo chiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu is a minister of health umuntu is vice president manje umuntu njalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba limqhubekela phambili ngezano PF le 2021 sicela izano PF yeke likutshontsha cela izano PF ogogo labokhulu be resign benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathatha amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongaboniyo ngumuntu obulalela izwe lo ngumuntu oqhubeka esatshontsha futhi elizweni nguyobulalela izwe mnangagwa lo labo chiwenga lapho ochiwenga babalwa ko-minister of health ochiwenga babalwa ko-vice president khathele ilabo gogo labokhulu laba abakhe be-resign imisebenzi laba bethiyela abantwana abancane kathi imisebenzi bani bona abangiyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le
elokwesemsebenzini alibanani basakazi beStudio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyaka enomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane la u2021 omusha kangaka kuzabanzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekezo yepolitiki yeZimbabwe yebulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yona leyeziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
2021 will be a tough year eZimbabwe izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and political climate yakhona izotshintsha izoba tough abantu bazosokola ukudla kodwa kutholakale konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba nenye politically iZANU-PF izayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF njengamanje angithi basayenza lokho kuyisketshinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelayo ungathi opposition party idobha manje seyi grand ku tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka
Kitchi was a Friday my darling was a Friday 7 to pogine
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginqi zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini uThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
long anelehleza ubaba kaJohnny uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini coronavirus bacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqala elithi ngeke ngivume nendlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje belwimbela kancane ngesikhathi se-coronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhleza kuswe yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidla amahabulo phose umnyango wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasembe Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphila lo mnyaka bebheke baphaka elitshisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Zandula Masendu Boys Jiligiti Uzibate Papo Mange
Amaya Musunga Zisine Ustongo Pata Uhehekeza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalomnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa ungamvakatshela nobanini.
Ziyabhavuma impela, singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy and Shining Fellows, Charles Zwane Wendovane Super Sound, Itupia Masters, Dubute Warriors, Dumo Sound, Choloto Great Sound. Sihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu. Ungaphuthelwa mlaleli.
Injanje kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukunibezelwa ngo-2020 onzima wethula indikizane edlalade walitha igama elithi sidla isimabiliya. Ngakolunisa ngothi abeZimbabwe abasekela izomculo nabo abazange balahle imbeleko ngobunzima kwa-2020. Idatha zendaba zeZimbabwe zigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli i-K9 Studios. Umgcinihlalo walenkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekele ukuthi ule mali loba akalayo.
Kwamanje sikhethe sithatha bonke as long italenti likhona, abantu bawuthanda umculo wakho, sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda, siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu dubu ukuthi hayi kunehlupho yemali, abantu banalo italenti, bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhodi nabo sisibethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esazoyiqondisisa kulaba abatsha, even labadala, ma italenti lisakhona lisavuma, iminyango ivuliwe.
Abancedisana labaculi badokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu xa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus sidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi akisiduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami ngimamele. Melesuluzebele Johannesburg kwele South Africa, ninguThuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa osuqhamuke kweleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.